chirongwa chaparwa nasi na president chirongwa chakanakisa zvikuru uyezve chirongwa chinotambirwa newarimi nemaoko mawiri nokuti tikutarisa isu kuti marimirwo anga achiitwa newarimi anga achigozha zvikurusa nokuti varimi vanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti vange vachiwana kumamari kumabhanga zvichireva kuti varimi vanga vasina iyainonzi security kana chibatiso chekuti vange vachiti vemabhengi vanogona kubatawo vachizokwanisa kunge vachivapawo mari ichizobhadharwawo nekuwirirana kwavanenge vaita.
Munoona here vemabhanga vachitambirana nemagwaro aya mukukweretesana dzimari nevarimi?
Vemabhanga kuda vakakwanisawo kuchitambira chirongwa ichi zvakanyanyisa kuitira kuti varimi tinge tichibatsirikana nokuti zvinhu zvanga zvichinetsa varimi kuti mari vanoiwanawo kupi. Tine mapurazi ane madhamu, tine mapurazi ane migodhi yakawandisa vanga vasina zvekudiridzisa asi nechirongwa ichi tichaona isusu kuti aiwa chirongwa chichabatsira varimi.
Zvino murimi wanhasi ari kuzvinzwisisa here zvokukwereta achibhadhara zvokusadya mhonzi yembeu? Shoko ramungamupa nderekuti kudii?
Aiwa, tinoti isu kuvarimi mari idzi kana dzauya wedu wee ngadziende kubasa radzinenge dzatorerwa mari dzacho, nokuti vazhinji tichaita dambudziko rekuti mari ichasvika pasina mari, wofunga iwe waakuda kuroora mukadzi mumwe, waakumbofunga zvekuda mota, waakumbofunga zvekuda kuita zvinhu zvisinei nekurima kana zvavatorera mari. Zviri zvinhu zvatinenge tichiti kwete, izvi zvinounza urombo, zvinounza urombe. Saka ngatiti mari kana taitora chiti ndetractor, ngatiite zvetractor. Aiwa, tikadaro tinenge tagonerawo nyika yedu, tinenge takukwanisawo kurima, tichikwanisa kudyawo semhuri, tichikwanisawo kudya senyika nekutengeserawo dzimwe nyika dzichiraramawo kubva mumabasa edu.